Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 19 2020 makatirira go Studio 7 nevenyurenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri ku Britain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus.
Saka ndanda totadza kufema chakange munhu ndakatobuda furo you know mataye kunge uri kutoita kunge munhu aise safe yaiswa mvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvese
Pona kuriranwa nyoka menyu pakati pekanzuru nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vazivisa kuti mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba awedzerwa nemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa 3 chivabvu senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. VaMnangagwa vati zviri pachena kuti mavhiki matatu avainge vatara uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera. Vatiwo Zimbabwe haisati yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe ne World Health Organization kuti vanhu vachinzi vatange kubuda mudzimba dzavo. Bazi rezveutano razivisawo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus wawedzera kusvika pamakumi maviri nemashanu mushure mekunge mumwe munhu abatwa nechirwere ichi kumaNikaland. Asi pane vanhu vaviri vari kunzi vapona kusvika pari zvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. VaMnangagwa vati havo vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo makambani akakosha munyaya dzezveupfumi anofanirawo kuramba achiita basa. Vaenderera mberi vachiti bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga zvose nemuromo pari zvino. Vanhu vakawanda vari kuudza Studio 7 kuti nzara yafunya chisero mudzimba dzavo sezvo vasiri kukwanisa kuzviitira mabasa. Ngatinzwei mashoko avaMnangagwa atatumirwa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown that were recently announced by World Health Organization. Guided by these realities, government has decided
to tawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kwemavhiki maviri
by a further 14 days. That means the national lockdown, which would have
asati sadzadzikisa zvose zvinodiwa kuti tirwise chirwere checoronavirus.
Another 2 weeks up to 3rd May 2020.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ko zvaitwa izvi zvinobatsira here? Tabata mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka.
Tinozvitambira zvaitwa nemukuru wenyika zvekuwedzera mazuva lockdown munyika medu. Nekuti tinofanira kutarisa kuti takambopindire chimu nhau yekuta lockdown. Nhau yatakapindira mu lockdown ndemekuti tikuwane nguva yekukwanisa kurwisa chirwere checovid-19. Zvinoreva izvokuti tinofanira kunge tichiwana kuti vane chirwere ichi tavatesta. Vane chirwere ichi tavatsaura kuvaisa kune dzimwe nzvimbo tadzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. and also zvipatara zvedu zvave ready kutambira varwere vanenge va vachida kuti vapinde muzvipari zvino tikuona kuti Wilkins tikugadzira Paranyata tikugadzira St Andrew kugadzirwa zvichireva kuti maningirini edu ave padhuze kuda kuti ave ready kutambira varwere saka pari zvino hatikwanise kuti kurumbidze kuti tibvise and also tikuona kuti chirwere ichi chakutapurirana hachangobva kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika chete asi kuti chi even muno muti akutapurirana
ndezvipiwo zvimwe zvamafarira pamashoko avataura
chakafara ndechekuti pane zvimwe zvaopenwa kuti nyika isafe nenzara mining ya openwa and also manufacturing yanzito and then my essential service and ano continue izvave kwatiri vanhu veZimbabwe kuti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti titambire zvinenge zvaitwa zvakanaka and then ndinofarira kuti pataurwa nyaya yekunzi hakuna vanana chiremba vanana mukoti vedu vachange vachishanda vasina zvekudzivirira tanzwa kuti vati vachagisa mari yekuti vanana chiremba vedu vaprotect ndozvatinokumbira kuti kutaura uku ngakuchiitwa action tione zvichi mari ichiendeswa vana chiremba vedu vachipiwa zvekuti vaita se vakwanise kurwa nechirwere ichi hatidi kuti tiwanike tichiluza vanana chiremba vedu
Dr. Brighton Chireka vanga vachitaura vari parunare kuBritain Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemashanu vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ichi wadarika mamirioni maviri nezviuru mazana matatu pasi rose vanhu vafa vave kudarika chiuru zana nemakumi matanhatu America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvitatu nezvipfumbamwe Muzvare Betty Makoni avo vakavamba sangano reGirl Child Network vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vari kuBritain zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvashaya kuBritain nenyaya yekuda kwechirwere checoronavirus ichi ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Betty Makoni
inini kutanga musi wa 3 March ndakangotanga kutonhorwa miri wangu ndichitemwa nemusoro zvakaoma asi ndakambenge ndati pahuro pamba chiti pakandibata poita kunge pari kuvava zvekuvava zviya zviya asi ndichingotora neibuprofen ponyara saka ndakangofungwa kuti hai fluo saka matangira angu ndekungoti miri wakazongo ndichingoti ndikangobva kubasa nongosvika ndoita kunge munhu uya ari kuda kukolapsa kuneta miri wese wangu wakangoneta miri wangu saka ndiwo matangira andakaita mbva ndangoti ha pamoi flu munozi andamboisa zvekuti corona of course ndandanzwawo manyuzi
asi pamakazotanga kunzwa kuti padai ichi hachisi chikosoro chemazuva ose zvii zvanga zvaakuitika
zvaakuitika ndezvekuti ende ini ndiri munhu wekuti handikosore zvongokosora zviye zvongoti ndaita chikosoro saka pandakazoona chikosoro ichi chakutoenderera chikutongoenderera zvekuti ndinokosora zvekukosora zvezviya nepekuti pahuro paipai pamba pachiita kunge pari kuramba pachidzika uchienda pachese asi tese musi watese kuna na 16 March uku ndo pandakazotadza kufema manje ndangoerekana ndati ba kuita kunge pahuro pangu pane kombrita ndo pandakabva ndangotanga kuti ndatadza kufema kwakufonera chiremba wangu pano padhuza bva ndichititsanangurire zvese pafoni bvangoti hai korona saka mbva ndangovhunduka kuti ha korona ndochii saka ndobva ndazonzi ndifonere NHS 111 saka ndandatotadza kufema kutotadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo mataya ekunge uri kutoita kunge munhu aisa sefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvezvi dopa ndakato na utaucha inga urwero wakato masina ndato pinda self isolation in paper in chimpo chima minor symptom saka ndo maitikira zvakaita ndakatanga kupupa nge munhu ari kupupa furu
saka apa makazo rapwa sei pana ana chiremba vakauya here kuzokutorai kumba manje
zvakazoitika ndezvekuti ndafonera ku NHS 11 kuyakuya vakabva vangoti ambulance nokuti ambulance inongoya ine zvese zvakangokwana vaine maoxygen avo maswa bavo zvese saka vakangondono ndiri pamba because ndandatozvisa self isolation man ichichi muswe china manje saka vachisvika ndokuona inga maoko ari kutongochinja nezvimwe zvinhu but vakandiona vacho vakanditi handisi kesi hangu yekuti ndoenda kuhospital votora matest omboenda ndakasana ndichitongofema zvakanaka but ndatongoti garei garei manje ndopa zvakatanga futi kuzarirwa kuyakuya hakwa kutonga heavy heavy saka nesaturday ndopakazofona chiremba achiti hano tine matest results ari positive saka taakukuisai paantibiotic asi hamusi munhu wekuti unokwanisa kupinda muhospital zveventilator aiyo nokuti uri kutaura nokuti ndanchitiri kutaura nandiri munhu wekuti ndikafema zvombotizii ndikafema zvotizii saka pandakazonzi emergency manje kutumirwa antibiotic vakuda kutreata yevanoti secondary infection yakabva yasvika pafamasy pedu yakauya through Basildon hospital ndiri pamba pana ndokupiwa antibiotic it was a heavy dose ndopandakatotanga kunzwa gararwa manje raakubuda kubuda kubva pachesi papapa pakuita ngori kubuda madziwa yero ndopandakabva ndatangisa kufema saka ndorombora ndakangoita rokungoti right time ndakangowanawo mushonga uri right nguva iyoyo chiremba anga achiita mavideo assessment ake ndakaita raki stereki because akatanga kutambira foni yangu yeNHS 11 akazviona kuti kufema kwangu kwangu sisiri right asi ndanditori munhu anga achitori nani kombedi nevaiva kutoti kutofema anga asatofemi vakangotaura chete vakauya kuti hazipati zvapinda mapapu chichiri pachest panapo chesti ndo yanga yaitwa infected kunyanya
muzvare Betty Makoni avakavamba sangano reGirl Child Network vachitaura vari parunare kuBritain vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare vari kuchema-chema nekupwanywa kwenzvimbo dzavanotengesera kumbare neHighfield hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi tabata meya weHarare vaHerbert Gomba
so taseta timu iri kuongorora kuti zvaitwa zvabvumidzwa nani ndinokudzai kuti kanzuru yaanenguva isingamite saka haina chayakaautoriza sesitofarare
asi kavagomba pose pafa munhu apa shaike muroi hapana here mamwe mapazi ehurumende kana kuti vaya vanonzi joint operation command kana kuti joko vanogona kunge vati izvi zviitwe
but handikakwanisi kupindurira mamwe mapazi anoona nezvesecurity mukati menyika mandibvunza nyaya yejoko handikakwanisi kupindura kuti joko yakarongei yakamita ikaitei but chandinonzwisisa ndechekuti kanzuro inokwanisa kunge isina kuita decision asi kunogona kuitawo mamwe mapazi anenge ari mukati menyika kana muHarare Metropolitan Province vanokwanisa kunge vane urongwa hwakaita
saka sameya muchaita sei kubatsira vanhu ava
chandingaikutaurirei pari zvino ndechekuti seguta reHarare ndapa town clerk wedu yatingati runyorwa rwekumuti aronge pachatengeserwa nevanhu zvabviswa izvi misika yenge ichizorongedzerwa nevanhu kana vakutengesera kana COVID yapera naizvozvo ndakumbira tangula kuti vanhu vasatambudzwe zvakanyanyisa vatsvagirwe pekutengesera pakanaka ende ndinovakumbirawo zvakare kuti kana vachinge vaudzwa nekanzuro pekutengesera ngavaendese ipapo vanotengesera ipapo vasaende kunotengesera nzvimbo dzavasina kunge vakataurirwa nekanzuro yeHarare ende izvi zvichazviita maringe nedonzo redu rekubatsira varombo vanotambura nevamwe vanenge sangana nematambudziko akaita sewaya.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tinadivira tinorerekera, tabatawo mukuru urimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai.
Nezuro apunyika yaipemberera zuva reindependence kanzuru yeHarare yakaparura chirongwa chokuenda kundo destroyer mamarkets ekumbare panotengesera informal traders kumbare saka zvakangoitwa izvi tisina ruzivo kuti zviri kubvira nekupi tichiri mukutonyunyuta neizvozvo zvakaitwa nezuro nhasi taona vachimhanya kuenda kwamachipisa uko vari kubvarura bvarura panoshandira mainformal traders so nezuro yanga iri kumbare nhasi ndepamachipisa tiri kushamisika kuti zvinoitwa sei izvozvi zviri kufamba sei chii tanana kusvika pakuoma mwoyo kudai sei sevanhu munyika muno
tambonzwa meya weguta reHarare vanenge vari kutivo izvi zviri kuitwa nehurumende ndekuti pari zvino masimba ese aendeswa kuhurumende ndozvamuri kunzwawo here
isusu hatigoni kuzviramba kana kuzvibvuma zviri kutaurwa nameya but chokwati chatiri kungoziva ndechekuti mota dzataona dziri kuuya dzinenge dzine mapurisa ekanzuru probably madirectives achona vari kumawana kuhurumende sezviri kutaurwa nameya but vanhu vari kuparura chirongwa ichi vatiri kuona mapurisa ekanzuru so far kuda meya vane mamwe maziviro atisiri kuita isusu semaassociations anoshandira mainformal traders tanga tisina ruzivo nezvazvo saka hatina information yakazara kuti then kana iri hurumende zvinenge zvichitoreva kuti hazvisi kufamba nenzira yakanaka nokuti zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva onai vanhu vasati vatombowana kana even mari dzacho dzinofanirwa kubva kuhurumende yacho kuti vaone kurarama yoenda futi yondoputsa zvinhu
mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare mutori wenhau webepanhau redaily news gift piri ashaya nhasi mangwanani kuchipatara chehealth point kuavondale muHarare piri anga ava nenguva yakareba achirwara vatori venhau vakawanda vati vari kushushikana zvikuru nerufu urwu Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe. Ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuteereri mukuru weStudio 7 chizvarwa cheZimbabwe ari kuSouth Africa uko. VaDonald Mamboma. Ndabata vaMamboma kuti tinzwe kuti vari kurarama sei kwavari kuSouth Africa uko. Panguva iyo South Africa iri pakati pechirongwa chelockdown. Icho changa chifanirwa kupera chinapfuura. Asi mutungamiriri wenyika iyi vaSiro Ramaphosa vakaona zvakakosha kuwedzera mazuva pachirongwa ichi. Ngatiendei kuna vaMamboma kuitira kuti tinzwe zvizere. Mamboma ndino mugamuchira muchirongwa chedu maakadeni.
Ndinofara mukoma maiti makadeni
ikoko. Aiwa tinani. Ndimika muri pakati pechirongwa chelockdown kuSouth Africa uko. Tinoziva kuti chirongwa ichi changa chichifanirwa kupera chinapfuura asi mazuva akawedzerwa nemutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaSiro Ramaphosa. Tiudzeiwe kuti chii chakaita kuti vawedzere mazuva aya.
Chakaitika mukoma ndechekuti vakatarisisa nehurumende yavo vakaona kuti denda rechigwere ichi rasvika pakati pamazuva makumi maviri nerimwe vanga vatara pakutanga. Saka ivo ongoro yavakaita ndeyekuti vanenge vakaona sekuti hapana kana shanduko zvakanaka. Ndosaka vakazenge vakuwedzera mazuva dzimwe vhiki mbiri pamusoro. Nekuti vakaona sekuti kudai vakakasirika kuti vanhu vadzokere kubasa. Zvinoita dambudziko rokuti vanhu vakasangana-sangana. Chigwere chachinogona kutozonyanya sekuti kanzvozvikondera kunogona kutoneka.
Tichiona kuti pachine vanhu vakawanda vari kushaya kuSouth Africa uyezve vari kubatwa chirwere ichi checoronavirus nemaondoro enyu mungati mazuva aya achawedzerwa zvekare
maonero angu tozvino ndoratakuti zvichaneka kuti
South Africa Vasero Ramaphosa vachitiva change vachita iyo yavanoti mobile testing kwamuri ku Rustenburg matima sangana nazvo here zvino
tatasangana zvindumuri wazvangu tichiviko akatanda kwandiro gara sadzafika asi ndiro kuti vana vezimbabwe vakawanda vari kuramba izvozvino kuti vamwe vane kuchiva chinokugunununa kuti kana mushini inenge kunyange inoino chaiva havasinyatsokutendekeka nemushini inotesta saka zvinona kuti zvichango testa vashoma ine hangu pachangu kana kuri kunzi vauya hangu hatifungi kuti pane dambudziko ndonango testi asi inona kuti vashini zvaida kunakuramba
nguva ndiyo yadyana navama mboma tichipeta chirongwa chedu ndaachikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe
handingangu kuti vana vose vezimbabwe ngatiishingei tinobuda nobuda muchibhere chatifungi kuti pane zvakawanda panekazo kava zvakaikanganyika ceo tikangotangana ii nematambudziko nyangeremubhaibheri akagara tinzarimo asi tichakunda ndokatimbosekeraoeseji yangu ngatingosindisana kana ndinga ane zvishomawo vanokwanisa kuona hama yatitambura ngatibatirana.
Aiwa, takunza zvakanaka vamamboma, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndatenda kwamuri chaizvo mukoma maichi muvewo nenguva yakanaka mugarewo kure social distance ikoko kuAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection nemuineni Mike Hove 8-9 PM muri yeZimbabwe panapa panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose zvisinei muri yeZimbabwe. Ngatisanganei pachirongwa The Connection. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe. Nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tinosanganazve muchikamu chedu chezvechitendero. Tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana-sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nhasi tina mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu panguva ino. Reverend Garikai, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Pakangotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti masection. Izvozvo takazviita musvondo rimwe chete. Svondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa. Takazonge takungoitira tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza, tiri kuita malive streaming ariko nekupota tichiparidza kuburikidza nemawhatsapp iwaya, kupota tichiisa pamafacebook zvakare. Maboka madiki akafanana nevakomana nevasikana, madzimai nevarume vese, chatiri kungoita kungoendesa zvidzidzo, kungoendesa nemharidzo mumagurupu avo avakafoma. Ndizvo zvatiri kufamba naizvo mukati mekereke medu.
Vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita?
Ichokwadi vawande kuti mukati menguva dzino ndinodaira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana. Ndodaira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji, zvimwe zvese tingaregedze kuita. Asi munoziva kuenda kunoungana tinodaira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda, nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kurudziro kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani. Asi zvino nokuti hatichakwanisa kusangana, ndinodaira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza. Asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vavatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana, yekunge vari kunamatira vari mudzimba. Tikatarisa kunyange nemushoko raMwari munguva dzino dzekutambudzika kwaJesu kwanga kuri kuitika, patanganga tiri pandiri kufara kuti Mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yaJesu paari kutambudzika. Munguva yekunamata, munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro. Saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri mudzimba dzedu idzodzo pindai nemukati, nekuti pane zvavanenge vakuda kugadzirisa. Saka ndiri kufunga kuti vatendi ngavachimbogashira kuti Mwari pane zvavari kuita. Zvatinodaira kuti mushure menguva inoyi pane zvakanaka zvatichaitirwa naMwari. Kunyange iwo Jesu Kristu vakuenda, vanotosiya varayira vadzidzi vaJesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo hwakanga hwaakutyisa. Vakati chiendai kuJerusarema, kana maenda kuJerusarema musabude muJerusarema kusvikira mazogarwa naMweya Mutsvene. Saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoyi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vaJesu pavanga vari muJerusarema, nekuti kwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze. Zvananga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze ngatimbogara mukati, asi tozobuda kana Mweya Mutsvene uchinge watigara, taakugona kuenda kunozvimiririra tozobuda. Nguva yekubuda ichasvika, saka ngatimbogarai tichiteerera, nekuti hakazike kutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati mazvita.
Nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa coronavirus. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus. Pona kuriranwa nyoka mhenyu pakati pekanzuro nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.